Izvi zvabuda pakunzwikwa kwenyaya iyi mudare nhasi apo muchuchusi wehurumende vaClemence Chimbari vaudza mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi kuti hurumende haina kukwanisa kupa vamwe mapepa ekuvapomera mhosva kuti vamiswe mudare panyaya iyi. VaChimbari vaudza dare kuti mumwe wevasungwa panyaya iyi vaFrederick Mandizvidza, avo vanhu vechief executive officer weZimDef, havasisiri mutsungwa panyaya iyi, vachi hurumende yaona zvakakodzera kuti vaite mufakazi achazenga achiroverera vamoyo. Izvi zvatsinirwa negweta ravaMandizvidza vaWilson Manase.
Pandakazotora mapepa acho kuti ndimumiririre, ndakazviona kuti munhu anga asina mhosva, munhu anga ari mutumwa akatumwa kuitawo zvimwe zvinhu, zvihwedha zvanga zviri pamutiremu kana zvisiri, patiye akanga ari munhu akamira achizviramba. Saka izvozvi takazoendesa mapepa anga aripo nemaafidavhiti akanyorwa naiye trustee wachanga aripo vamoyo navagandawo, akapangidza kuti iye ana mhosva. Saka vanoongorora nedzimhosva kana kufeya nevanodzipomera vakazoti vatarisa vakaona kuti zveshuwa haasi musungwa, munhu anokwanisa kuti onge ari iye anotaura maitikirwo azvakaita ari mufakazi, ndo zvaita kuti vabvise izvozvo.
VaManase vatiwo vamoyo vachazomiswa mudare vari vega sezvo vasiri kuwanikwa zvichitevera chikumbiro chaitwa nehurumende kuti vamwe vasungwa vanosanganisira vaGodfrey Gandawa vaive mutevedzero wamoyo vapatsanurwe pakutongwa kwemhosva iyi.
Saka manzwa ivo vanopomera dzimhosva vekuNational Prosecuting Authority vachiti vamoyo havapo, saka zvavachaita vachaedza kuvabvisa kuti vatongwe, kuti vasatongwa nevamwe izvozvi. Zvange zvakakodzera ndezvekuti vatongwe nevamwe, asi zvaoneka kuti havapo ende havazozivana kuti vari kupi. Saka vati aiwa, isusu tochivabvisa because mhosva haisi kumira, mhosva iri kuenderera mberi. Saka zvairi kuenderera mberi vanomboiswa padivi pavachazooneka kana kuuya, ndo pavachazopiwawo zvirango, pavachazopiwawo macharges akafaniranawo navo.
Vamoyo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakashandisa mari yehurumende zvisirizvo inoita zviuru mazana mana zvemadhora yaive muhomwe yehurumende yaiva pasi pebazi ravaitungamirira yeZimDef. Vachiri muhurumende, vamoyo vakati vakatora mari iyi vakatenga mabhasikoro avakapa vagari vekucholocho, vakazvifananidza navaRobin Hood mukutora kwavaiita mari iyi vachinopa vanotambura. Vamoyo havasi kuzivikanwa kuti varipi zvichitevera kutiza kwavakaita munyika pakabviswa vaibva vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto gore rapera. Nyaya iyi ichadzoka kudare nemusi wechina. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare, mufundisi wesvondo yeRemnant Pentecostal Church vaPatrick Mugadza vanzi nedare havana mhosva zvichitevera kutongwa kwavanga vachiitwa vachipomerwa mhosva yekuita musarinya muna 2016. VaMugadza vakasungwa mushure mekuratidzira vakazvisungirira pasimbi dzepanze pedare reparamende vachiti vakange vasiri kufara neutongo hwavaMugabe. Mutongi wedare raMajor Street vaBlessing Murwisi vanoti hurumende yakatadza kuunza vafakazi vakazvimirira kuti vazopa usvapupu hwakasvitswa kudare nemapurisa matatu aive vafakazi vehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.